Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana manheru anasi uri musi wechishanu zvita 15/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. VaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yomutungamiri wenyika gore rinouya. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vausiso moyo vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotambirwa semutungamiri weZANU-PF uye ndivo vachamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. VaMnangagwa vavimbisa nyika kuti vachashanda vachiremekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kodzero dzengochani. VaMnangagwa vanodawo vanyori vadomawo vanyori vavachanda navo muZANU-PF. VaObed Mpofu ndivo vava munyori anoona nezvemabasa muZANU-PF, basa ranga richiitwa navaIgnatius Chombo, avo vadzingwa mubato zviri pamutemo nhasi. Amai Bopa Muchinguri Kashiri ndivo vaitwa sachigaro webato. Vakawanda vanga vachitarisira kuti amai Muchinguri Kashiri vachaitwa mumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato. Tichakupai zvizere pamusoro penyaya iyi. Kota rezvekudzidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti basa ravo guru nderekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika kuitira kuti pave nekudzidzana kwakanaka pakati peZimbabwe nenyika dzepasi pose. VaMoyo vanoti hurumende yavo ichatevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, izvo zvinoti zvine kodzero yekuvhota.
Ini chandoita mberi sa Minister of Foreign Affairs and International Trade, mandate yangu iri clear pakuti basa rangu nderekuvaka ukama, kuchengetedza ukama kana kuti kuvakikidza kana kwakusipo. Asi auto kubuda kwazvo imomomo, tinofanira kuona kuti mari yokunze yauyawo muZimbabwe. Tinofanira kuona kuti tava tasetiwa mamarkets anofananga okutengesera zviro zvedu kubva kuno kuZimbabwe, so that kuitira kuti industry yedu ikwanise kunge ichisenza kuti tikwanise kutengesa. Chechitatu ndechekuti toda kuti matourist akwanise kuuya kuZimbabwe. Saka chokutanga tinoda zvinhu two, tinoda kuvaka ukama, ipapapo tichida kufufira zvinhu izvozvo zveikonomi.
Mati pane zviri chechipiri ndechi?
Ndati chokutanga kwakidza ukama,
right,
navese vanoda kuita ukama nesu. Chechipiri ndechekuti tivake nyika yedu, upfumi hwenyika, kuti vanhu vagarike muno muZimbabwe.
Kutidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika zhinji kwanga kusina kunyatsomira. kwanga kusina kunyatsomira zvakanaka muchazvigadzirisa sei
ndo zvinobva pakuti iko zvino kana taakutaurirana nenyika dzese dzepasi pano mukuru wehurumende yedu vapresident Mnangagwa vakataura painauguration yavo paspeech yavo yekutanga kuti toda kuvakidzana nemhuri dzese dzenyika pasi rese uyezve kana tadaro tinoda kuti tikwanise kuti kuupfumi kana kuti kwatingati isusu kudyidzana paupfumi nedzimwe nyika zvitange kunge zviri zvapamusoro izvemhando yapamusoro kwete zvazvazviri iko zvino
kana tikatarisa kunyaya yekutengeserana nedzimwe nyika muchazvigadzirisa sei sezvo zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka
izvi zvokutengeserana kunze nedzimwe nyika kana zvinyaya dzokuti vanhu vaunze mari dzavo muzimbabwe hurumende yezimbabwe iriko iko zvino yakugadzirisa mitemo inoita kuti vanhu vese vapasi rese vanga vachidada nokuda kuuya kuti vaunze mari dzavo muzimbabwe uyezve kana vaunza mari dzavo muzimbabwe mari dzavo dzinenge dzakachengetedzeka
ko nyika dzamuchatanga kushanyira ndedzipi uye nemhaka ei
chokutanga ndechekuti isusu tiri nhengo yenyika dzesadak saka sadak ndo nhengo dzakakosha zvichioenda kuafrica zvoendawo kushamwari dzedu nedzimwe dzese dzadzinenge dzabvuma tivakidzane nadzo
avo vange vari gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika retired major general Sibusiso Moyo vari parunhare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamunangagwa vabudza vanhu kuti vacharemekedza kodzero dzemunhu wese kusanganisira kuremekedza kodzero dzevanhu dzekutsvaga rudzi rwekudanana naro pakurarama. Vataura vakanangana nevarume vanodanana nevamwe varume uye vakadzi vanodanana nevamwe vakadzi kana kuti ngochani vakati naivowo vanhu vanofanirwa kupindawo mudariro vaite muonero pamwe neruzhinji rweZimbabwe. Evans Zininga ataura nemutauriri weSexual Rights Center vaMojalifa Mokoele kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko ari kusvika patiri sezvamuri kutaura. Tanzwa kuti mutungamiri wenyika anenge ataura mashoko akadaro nhasi pamusangano weZANU PF muHarare. Tatozinzwa izvozvo.
Zvinorevei kwamuri sesangano seorganization kuti mutungamiri wenyika ari kutaura kuti vangangova nechimiro chakadai?
Kana zviri zvinhu zvechokwadi chokwadi kuti zvataurwa kudaro, ndinofunga inini isu seorganization tinozvigamuchira tichizvirumbidza nekuti anenge amira pamashoko ekuti munhu wese weZimbabwe ane basa rekuvaka nyika ino ichienderera mberi. Pasina munhu anosara wanosarurwa wanosiwa kumashure wavo zvatinotaura nesunguti sexuality. Vamugave vange vagara vari outspoken kuti Zimbabwe is haisi nyika inobvumira inogamuchira vamwe vanhu vakadaro. Saka kana mutungamiri wenyika uno vamunangagwa vava kutaura mashoko akadaro, zvinenge zvakukatidza kuti pamwe tine chance yekuti tivake nyika yetu tose semaZimbabwe pasina munhu anosara kumashure.
Mungandiudzewo here kuti kubva kumakore esati abva kumashure aya manga muchikwana-kwanawo here mune zvematongerwo enyika mune maprogramu ehurumende ezveupfumi nekushanda nevamwe zvakanaka zvamunoona sekuti zvingachinje kubva iko zvino tichienda kumberi?
Zvatange tagara taziva nezvatanga tagara vasarira mumashure vanhu vakawana vepati vemaprogramu ehurumende tazoona maNGO akawanda eri iwo anobatsirawo vanhu vakadaro kuti vararame kuti vawane zvekuzvibatsirawo. Saka zvatiri kuona kana zvataura sezvaitwa nemutungamiri tichaona kuti kana zviri zvinhu zvechokwadi kuchazoita maprograms anoinvolva munhu wese kusina munhu anosaa munhu wese because zvakataurwa zviyazviya kuti iwe neni tine basa munhu wese weZimbabwe ane basa rekuita basa rekuti nyika ienderere mberi.
Muchidimbu mungave here nepfungwa yekuti uwandu hwevanhu vari munyika yeZimbabwe varume kana vakadzi vanorarama vari mudivi rakazvimirira kurarama kwavo vangave neuwandu hwakadii sekufunga kwenyu?
Ndinganyepe because hakusati kwaitwa mastudies anoratidza kuti vanhu vangani. Plus zvinhu izvi zvekuti ndinganorarana nhingi zvinhu zveprivacy zvekuti vanhu vakawanda havazvitauri kuti nini ndizvo zvandinoita. Saka unoona kuti vanhu vakawanda havabudiri pachena nenyaya idzi vechingohla kusungwa vechingotya zvainge zvagara zvataurwa nemubati mugaro kuti vanhu vakadaro havana nzvimbo munyika yeZimbabwe.
Mutauriri weSexual Rights Center vaMojalifa Mokele vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Katerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeAmerica nezuro vakaudza Voice of America kuti America iri kumira kupa rubatsiro kumauto ekuSomalia nekuda kwokushishikana kwavo neuori. Danho iri rinoratidza kukundikana kwemauto emuSomalia kutaura mafambiro akaita zvinhu zvakaita sechikafu, mafuta ekufambisa pamwe nezvombo. Vamiririri vehurumende yeVenezuela nevemubatanidzo wemapato anopikisa nhasi vadzokera patafura kuhurukuro dziri kuitirwa kuDominican Republic dzokuedza kugadzirisa gakava renyika iyi munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Masangano akazvimirira pamwe nemapato anopikisa vari kukurudzira Zimbabwe Electoral Commission ZEC kuti iwedzere nguva yokunyoresa kwevanhu kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotevera kushomeka kunonzi kwehuwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota kusvika pari zvino, uyo hunonzi hwakadarika zvishoma mamiriyoni mana pahuwandu huri kutarisirwa neZEC hwemamiriyoni manomwe. Nekuda kwaizvozvo, sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI raburitsa gwaro rekukurudzirawo ZEC kuti iwedzere nguva iyi. Sangano reZim Rights riri kukurudzirawo kuti nguva iyi iwedzerwe. Jonga Kandemiri abata mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga tingangoda kuzivisana kuti ikurudziro yakanaka chaizvo yekuti musangano weZEC uwanikwe uchikwedzera mazuva ekuti vanhu vaende kunoregista pamusoro pezvinotevera. Chokutanga ndechekuti pakatangisa fezi yekutangisa munoziva kuti zvanga zvichigozha sei kuti kiti ambotadza kushanda apo pazochadai fezi iyo yanga ikawandirwa nezvimhingamupini zvakawanda. ndobva tapinda musecond phase yakazonopera hayo mune zvatingatei asi vanhu vanga vasatina kubuda vakawanda. Third phase takanga tapinda munyaya dzekutorwa kwenyika kana kuti kusungunurwa zvaisanganisira masoja mukati. Saka izvozvo zvakasanganisira kuti vanhu vasafambe vachienda kunorejista zvakasungunuka. Zvakatapfurira kufezi yekupedzisira. Saka taikurudzira kuti ZEC iwanikwe ichisungunuka kuwedzera mazuva ekuti mhuri yeZimbabwe iinde kunorejista kuvhota.
Asi munoona here iyo ZEC ichitambira kurudziro iyoyi?
Ndinofungira kuti vachateerera nokuti vakambenge vatombo taura izvozvo.
Tikatarisa vanga varipo vakazoresaina chairperson veZEC vakambenge vambo mahuna ekuti vangangowanikwa vachiwedzera mazuva ekuti vanhu vende kunorejista vhota. Ikurudziro yedu yekuti ZEC changa takanakira kwavari ndechekuti vawedzere mazuva iyayo nokuti vanhu vakawanda vanozowanikwa vachizoendawo kunorejista vhota. Zvikuru panguva ino yeChristmas vanhu vanobva kunze kwenyika varipo vanokwanisawo kurejista kuvhota.
Munenge muchitarisira kuti nguva yekunyoresa iyi iwedzerwe zvekusvika riini kana kuti nemazuva akawanda zvakadii?
Vakawedzerawo neumwe mwedzi kana kuti nemavhiki matanhatu kana kuti masere hazvina kunyanya kushata. Tishuriro yedu yanga iri yekuti dai zvaikwanisika kuti wadhi imwe neimwe iwanikwe ichirejista vanhu kusvika nguva yatozoti haatari padhuze nokuvhara paita nomination call.
Tomboenda kumutoto wedu wenhau Thomas Chiripasi ari muHarare kuti tinzwe kuti Kongresi yeZANUPF nhasi yafamba sei. Chiripasi, uri kutinzwa here?
Ndiri kunzwai zvakanaka mukoma tanonoka Hwande. Mafambiro aita zvinhu muno muHarare ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vachazozivisa vatevedzeri vavo vaviri mumazuva mashoma ari kutevera avasina kutara, uye vadoma zvakare vaEngelbert Rugege avo vari muchiuto kuva ivo murongi wandingati political commissar mubato ravo reZANUPF. Vakadomawo zvakare vaPatrick Chinamasa kuve munyori anoona nezvemari uye anenge achiona nezvekufambiswa kwemabasa vaitwa ivo vaObert Mpofu. Amai Mabel Chinomona ndivo vatsiva amai Grace Mugabe pachinzvimbo chavo chekuva munyori anoona nezvemadzimai, uchitiwo vapupuraito Garepi ndivo vadomwa navamunangagwa kuti vave ivo vanotungamirira Bokareve chidiki muZANUPF. Takatarisa zvakare vamwe vadomwa navamunangagwa ndiva parents Shiri naMajor General Sibusiso Moyo, avo vanzi vave nhengo dzeboka repolitbureau committee pamusoro yeZANUPF. Zvakare vaVictor Matema Danda, avo vanga vari munyori mukuru musangano revakamborwa muhondo yerusununguko, ndo vadomwa zvakare kuve munyori achange achiona nezvevaimbovarwiri vehondo yerusununguko. Kuchiti zvakare vamutsvangwa, avo vangavarisa chigaro wesangano revaimbovarwi muhondo yerusununguko, vaitwa ivo munyori achange achiona nezveumhizha yatingati science and technology. Uyezve chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti amai Chinomona, avo vatsiva amai Grace Mugabe semunyori weboka remadzimai, vakurudzira kuti amai Grace Mugabe nevamwe vavo vakaita sana vaSevia Kasukure navaJonathan Moyo vasungwe kwavari ikoko vauye kuzosangana nemhosva dzavaropomerwa. Asi hongu ndinotsinira kuti mhosva idzi hadzisati dzadomwa kunzi dzinzi ndedzipi. Chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti vamunangagwa vati ivo zvakare sarudzo dzichaitwa panguva yadzinofanirwa kuitwa, uye sarudzo idzi dzichange dzisina mhirizhonga. Vakatsinira ivo vachitivo zvakare vanogona kukunda musarudzo idzi nokuti vari kuona sekuti hapasisina mapato anopikisa akasimba. Imwe nyaya yabuda zvakare ndeyekuti vativo vachaona sehurumende kuti vawanisa vanhu dzimba dzinokwana idzo zviuru 400 sarudzo dzisati dzaitwa. Vakavimbisa kuti vachaedza kuti vagadzirise nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga, uyezve vakurudzira vari mabhizimusi kuti vasange wanikwe vachikwidza mitengo yezvinhu. Ndingati nemuchidimbu ndizo zvakakosha zvabuda mumusangano iwoyo.
Vanhu vazvitambira sei izvi? Nokuti ndinorangarira kuti madzimai anga achida kutaura nyaya yomutevedzero womutungamiri. Vanhu vatambira sei zvese zvaitika mukongresi inhasi?
Vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti vamunangagwa vachadoma vatevedzeri vavo, asi vanhu vazhinji varatidza kutsutsumwa zvikuru vachitiwo vanonokerwa nekuti vamunangagwa havana kutora danho irori rekuzivisa vatevedzeri vavo. Asi vafarawo zvikuru kuti vamunangagwa vari kusimbaradza zvikuru nyaya dzakanangana dzinobata upenyu hweveruzhinji dzakafanana nekushayikwa kuri kuitwa mari mabhanga. Dzavati vachaona zvokuita nechimbi chimbi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana chouviri mukati meupenyu hwavo.
Wombomira ipapo usabva pafoni, ndichadzoka kwauri. Iko zvino toda kuti timbonzwa kuna Dr. wangu Mazodze, vanoongororavo zvematongerwo enyika vari muNew York. Dr. Mazodze, muripo here?
Ndiripo zvangu, makadini?
Aiwa, tiripo isu, makadini zvenyu. Tanga tichida kunzwawo kuti munoona sei mafambiro aita kongresi yeZANU PF nhasi.
Kongresi yeZANU PF yapera iyi, tinoona kuti yangotsinhira zvanga zvikuramba zvichiitika zviya. Nokuti tikatarisa tingangoti mauto zveari kuramba achikuenderera mberi nezvaanga achiita, uye tinoona kuti chikwata kana kuti chidimbu cheZANU PF, chimedu cheZANU PF, faction yavo yeLacoste ndo yangotora zvemapozisheni aya. Tokuona kudzoka kwana Victor Batemadanda. Tiri kuona vana Major General Engelbert Rugege, avo vakanga vachishanda zvikuru pasarudzo dzakaitwa muna 2013 vari kumasvingo uko. Saka vamunangagwa kutaura zvinhu zvine musoro, tisingazivi kuti vanozogona here kuzviita kuti zvibudirire zvifambe semataurire avanoita.
Munofunga imiso kuona kwenyu kuti Team Lacoste neG40 muZANU PF yasara iripo iyi, munoona sokuti vachabatana vakashanda zvakanaka vese here, kana totarisa kumborwisana kwavanga vachiita nguva yese inoyi?
Zvatingangotaura tichiita ndezvokuti maonero andiri kuita ndeyekuti pari kushanda scotched earth police or annihilation yeG40 at the moment, even though zvavo vamunangagwa the civilian face of the military vachitaura ivo vachiti toda, we don't want to be vindictive, we don't want to be retributive, but we can still see kuti ndo zvazvo zviri kuitika practically, ndo zviri kutongoitika. Zvokuti hationi kuti vachakwanisange vachibatana, zvinogona kuzotinetsei kubatana kwavo, zvinogona kunge zvichizopawo mukana kune mapato anopikisa kuti akunde musarudzo. Asi zvisinei, chinongosvika ndechekuti kuzohwina election nokuhwina power ndo panongori dambudziko munyika yedu yeZimbabwe.
Imwe munofunga kuti vebato riri kutonga iri vangaita chinyi kuti veG40 vanyatsodzoka vapinde vashande vese pamwe chete zvakanaka? Chii chinofanira kuitwa? Nokuti kuvengana kwavanga vakuita kwakadzika maningi. Saka iko zvino chii chavanofanira kuita mativi ose? Chii chavangaita kuti vabatane zvekare?
Chavanga vachifanira kuti vaite sezvo veZANU PF kavachida kubatana kwanga kuri kuregererana. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vakarwa zvakanyanyisa. Ndosaka tichikurudzira kuti kana vanhu vachinge vachiita zvematongerwo enyika, ngavawanike vachisiya peukama. Nokuti ivo vamunangagwa ivavo vanga vava kutourayiwawo vese, vanga vava kudzimba mabasa zvichingosiyana siyana, vamwe vachidzingwawo mumusangano wavo weZANU PF. Kaita vanhu vakafanana namatema dada vada mutsvangwa avo, havasi vanhu vanozombofa vakada kunzwa nezvechinhu chinonzi G40. Saka chero vamunangagwa vakada kunzwisisa, asi tikaona kuti mamhanyiro avanga vachiitawo pai vachimbodeedzwa vachinzi bhodha jamba, hationi kubatana kwavo kuchizouya zvakare. Uyewo tichitarisawo seZANU PF yacho, handioni kuti vana veZimbabwe vangaita chishuro choti veZANU PF vabatane. Nokuti vana veZimbabwe kubatana kweZANU PF hachisi chishuviro chavo, nokuti vanhu vazhinji havachade zveZANU PF. Asi ndo zviripo zvazvo nguva inoiyi, saka vanhu havana chishuro chezvechaka zvakare zvezvichi kuti vabatane.
Dr. Mazodze, tinotenda chaizvo namashoko enyu, tinotenda chaizvo. Thomas, uchiripo here apa vamwe vangu?
Ndiripo mukoma tanonoka hwande. Ndingada kuti vateereri vazive zvakare kuti panga pachiitwa musangano uyu paita murume asungwa nemasoja anga akatakura chinyorwa changa chakanzi Mnangagwa killed my friend. Zvichireva kuti Mnangagwa akauraya shamwari yangu. Chinova chinhu chaita kuti vanhu vazhinji vakadzike kuti munhu awane chivindi chekuuya pamusangano wakadai achizoratidzira pamusangano iwoyo.
Asungwa namasoja kwete namapurisa.
Asungwa namasoja ndokubva azoendeswa mumaoko emapurisa. Kutaura kuno hatizive kuti azofamba sei sezvo vamunangagwa vanga vava kutaura nguva yanga atorwa nemapurisa, saka hatisi kuziva kuti aendeswa kukamba here kana kuti zvazofamba sei.
Thomas, tinotenda chaizvo namashoko ako, tinotenda zvikuru. Chikwata cheDynamos chapa murayiridzi wacho Lloyd Mutasa cheki yakavhurika yokutsvaga vatambi vanoda panguva ino yezororo remitambo. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipa nyaya iri.
Mutevedzeri wemukuru weZifa vaOmega Spanda vayambira vatambi ava kuti vari kuzvisa panjodzi yekukuvara zvakaipisisa nekutamba mitambo yemagungano evanonwa kana vanenge vachinwa doro yebhuza soka iyo inotambirwa mudzinhandare dzisina kugadzirwa zvakanaka. Vachitaura neStudio 7 parunhare, vasibanda vati nguva ino iyo inodaidzwa kunzi off-season ndeyekuti vatambi vazorore mushure megore rese vari mudzinhandare, kwete kuti vatambe mitambo yemagungano evanenge vachinwa doro. Vasibanda vanoti vatambi vanofanira kuremekedza zvibvumirano zvavanazvo nezvikwata zvinovatambirisa mari yemuhoro nekusapinda mumitambo inovakanganisa kuzotambira zvikwata zvavo mune ramangwana. Mutungamiri wemutambo wenhabvu uyu anoti hazvizofadza zvikwata kuti mutambi adzoke kubva kuzororo akakuvara ivo vaimubhadhara mari yemuhoro uyezve vakamupa mari yekutambira chikwata ichi panotanga mitambo yemwaka. Vasibanda vanoti hazvireve kuti kana mushandi apiwa nguva yekuzorora kubasa kwake anofanira kunoshanda kune imwe kambani. Izvi zvatsinirwa zvekare nemunyori mukuru weDynamos vaWebster Marechera, avo vanoti ino yave nguva yokutura mafemo kwete yenhabvu.
Saka paine inonzi off season ka off season zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvambomira zvebhora, but off season kazhinji ndeyekuti vanhu mumbozorora mutore mafemo pachishona.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaJasper Makoni vanoti zvinoshamisa zvikuru kuti vatambi venhabvu yepamusoro-soro vaonekwe vachiisa upenyu hwavo hwenhabvu patambo nekutamba mumitambo ine tumari tushoma-shoma yakadai.
Ndoshaya kuti vanenge vachitsvagei ikoko, nekuti mari yavanowana ikoko vachitamba mbora remabhutsa ishoma, ende kana vakakuvara vachitamba ikoko mari yavanozoda kurapiswa inenge yakawanda. Saka zvinotorwadza vamaklabhu avanotambira kuti vanozonge vava kubuditsa mari yakawanda nekukuvara vachitambira mari shoma.
Makore apfuura vatambi vakawanda vezvikwata zvenhabvu yepamusoro kusanganisira avo vanotambira zvikwata vachitamba mumitambo yakadai iyo veZifa vari kuti ine njodzi. Sezvataurwa neveZifa, vamwe vevatambi ava havana kuve nenguva yakanaka ndokupedzisira vakuvara zvekutadza kuzotamba nhabvu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvabuda musangano weZANU-PF. Vatasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi, anokoneka ine mufaro ndini Tanonoka Wande tiri muWashington DC.
kwakuisika tisendaba.